A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 24th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are discussing Zimbabwe's failure to provide passports and other documents.
This has led to some in the diaspora to lose their jobs because they cannot renew their passports.
Officials at the passport office in Harare recently told reporters that they are only printing 5 to 10 passports a day for diplomats and the few special cases approved by the Minister of Home Affairs.
At the heart of the problem are shortages of foreign currents, as the country has no adequate funds to import the ink, paper and other material to print the passports due to the scarce foreign currents.
This comes at a time when the government is desperately trying to lure Zimbabweans from the diaspora to go home and invest.
Addressing Zimbabweans living in Birmingham, United Kingdom recently, Tourism and Hospitality Minister Priska Mfumira said the country's transitional stabilization program and Vision 2030 will be difficult to attain without the participation of the diasporans.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ongu takanga tine yatingati roadshow kuti taifambira nzvimbo dzakawanda ku UK sezvo kune vana vedu vakawandawo ikoko tichinotaurirana navo maererano nenyaya dzetourism, tourism investments pavangakwanise kuitawo mabhizinesi akanangana netourism nekuvakurudzirawo kuti vazokwanisa kuuyawo kumusha kuzoinvesta, kuzoshanya tichishanda pamwe chete neZimbabwe Tourism Authority tichikurudzira vana vedu nekuvaudzawo kuti kumba kwakamira sei, state of the economy, machallenge atinawo ndeapi. Saka kwaive kubatana nemhuri yeZimbabwe iri kunze, uyezve tikasanganawo nemamwe mainvestors vaida kunzwisisawo mainvestment opportunities nenzvimbo dzavangakwanise kuinvesta, uyezve kukurudzirawo kuti vauye sevashanyi vachizowana zvatiinazvo seZimbabwe munyaya dzetourism.
Hey, le kuyinkinga enkulu kakhulu, yazi angazi ukuthi ngayichaza kanjani, ngoba ukusolakala kwephepha lokwenza ipassport eZimbabwe edinga ukuthi abantu bephume phandle kwayo. Kungenye into, ukuze baphume phandle abantu kumele bathole ama-passport. Abantu abakwazi ukuhlala eZimbabwe ngesimo esikhona, abasakwazi nokuphuma ngokuthi akusela ama-passport, akusela phepha lokwenza ipassport. Lalaba abahlezi ngapha eSouth Africa abahleli ngama-permit, ungakhumbula kahle isikhathi abantu abalama-permit kakhulu abathola ngaso ama-passport. Kwakuyilesi sikhathi sokuthi maybe like asithi bo 8, 9, 10 years ago. And ama-passport lawa abawathola ngaleso sikhathi aphelwa isikhathi manje ayexpire, kumele bawe renew ukuze babe lama permit kulawo ma passport amasha, ngoba ipermit ngaze bayithwale manje ivalid kodwa ise passportini ephelwe isikhathi, kufana nokuthi abalalutho. So abantu abasebenza lapha eSouth Africa abaseZimbabwe abasebenzisa ama permit abaningi ama passport aba expire, lama permit ni passport expire leyo ase invalid awasasebenzi noba engakaphelwa isikhathi. Abanye basalinda ukuthi ama permit afakwe kuma passport kodwa azofaka kanjani ama permit kuma passport aphelwe isikhathi njalo bengasakwazi ukuthola ama passport ngoba iZimbabwe ingasela phepha lokwenza ipassport.
Yes, siyasizwe ukubana abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa kuyamele bayethatha amaphepha okuzalwa eZimbabwe. Udubo olukhona katheso lokusilela kwamaphepha lokudindwa lokhu aluba thintanga na?
Liyabathinta kakhulu ngoba abantwana abazalelwa lapha eSouth Africa bebe besiya e-East Gate bayo filer lawo mafomu afilwayo bese bethola ama birth certificate asekhaya ekhaya manje noma ungayifila iphepha lapha ekhaya abasawenzi lawo manje okuyikuthi abantwana bonke abazalwe lapha kuthi sebezahlala bengala maphepha okuzalwa lawo asezimbabwe okuyinkinga enkulu ngoba nalapha eSouth Africa noma ungazi ube umntwana umzalele lapha amaphepha lapha ngeke uwathole ngoba umntwana ezalwe lapha kodwa ngokuzalwa kwakhona ungasezimbabwe so laba abantwana bonke abasebezalwa manje abangasakwazi ukuthola ama birth certificate le eZimbabwe kuthi ukuthi ibona abasela amaphepha nje aba identifier ukuthi bangaba kuphi apha nthile kuze kutholakala lawo maphepha lelo phepha lokwenza lawo maphepha kuthi ukuthi bona abantwana labo nje abala identity so kuyinto enzima kakhulu abanye abantwana kumele baye ezikolo esikolo lapho South Africa kufanele ukuthi babe nama birth certificate aseZimbabwe kumbe ama passport aseZimbabwe ukuthi baye bathola ama study permit lapho South Africa kodwa kula phepha lelo so abantu banje baphakathi kwelitshe lembokodo ngaleli simo samaphepha lawo
Muna ari kunze uko haafani kutambura kuti passport yapera kana kuti yaita sei. Ndo zvirongwa zvatiri kuronga izvozvo kuti vari kunze ikoko vanoenda kuembassy pano kuti vangodhindirwa chete chakuti aiwa wobhadhara mari yako yese yepassport kuembassy ikoko wabhadhara ikoko uonzi passport yako unozoiona after 1 week kana kuti after 2 weeks kana kuti after 3 months depends kuti wada passport yenguva yakadii. Saka wobhadhara mari yako yese kuembassy hauchaiti zviya zvekuti wabva kuembassy woenda kuDHL unotumira kuhama yako hama yako yoitumira futi mari iye hama yako kuno kumusha yobhadhara passport nemari yaDHL imwe mari yaJio saka hatisi kuda kuti izvozvi zviitike izvozvi saka tiri kutoronga izvozvi ndozvataitaura mumanje naminister kuti zvifambe zvakadai ndakatotaura futi navake matema minister wehome affairs kuti tichiita gwara iroro takaona ndobasa rinofanira kuita maembassies edu kwaari ikoko
Tinotenda zvikuru manzwa pekutanga kubva kuna Minister weTourism Amai Priska Mfumira vachitaura nezve misangano yavakaita pavanga vari ku United Kingdom ku Birmingham nevana veZimbabwe ikoko makanzwa zvakare kubva kuna Muzvare Victress Matutu vari muSouth Africa vachitaurawo matambudziko ari kusangana nevanhu nenyaya dzekunetsa kwekurenewiwa kana kuwanikwa kwemagwaro ekufambisa makazonzwawo zvakare kunasa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekukidzana nedzimwe nyika vakainesiparadza vachitsanangura matano ari kutorwa nekomiti yavo pamwe chete nehurumende mapazi kudyidzana nedzimwe nyika pamwe chete nemukati menyika mukugadzirisa matambudziko ekuwanikwa kwemapasport ndo nyaya dzatiri kukurukura nhasi tikutarisa nyaya yematambudziko iwayo ari kunzi vana veZimbabwe vari kunze vari kuchema chema takawana bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti reforeign affairs vachinyora patwitter vachisa mashoko ekuti vana veZimbabwe vari kunze vari kukomplena kana kuti vari kunyunyuta nenguva iri kutorwa kuti vange vachiwana mapasipoti kana kurenyuwa mapasipoti zviri kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa avo vamwe vachidzingwa munyika kana kupedzisira vaburiswa munyika dzavanenge vagere nekuti vanenge vasina madocuments kana magwaro ndo zviri kunzi navakaindinesi paradza zviri kugadziriswa vari kuronga kuti vana veZimbabwe kunyika dzatinee tiri ikoko munongoenda kuembassy mosvikofila mafomu anodiwa mohamangosiya ikoko mabhadhara mari dzenyu embassy ndo inenge yakuprocessa zvese kwete zvava zvichimboitwa kare zvavari kuti waiti ukanga waenda kuembassy wodhindirwa mafomu ako wozotumira wega kumusha wotsvaga munhu anoenda kunokuuta kuti ubatsirwe waakumusha ndo zvavari kuti varida kuti zvichinje tanzwawo honorable Mfumira vachikurudzira vana veZimbabwe kuti aiwa imi tinoita kuti munge muine mikana yekuti munge muchipinda mukusimudzirwa kwenyika kuti patariswe Vision 2020, Vision 2030 nezvimwe zvirongwa zvese zviri kuitwa nehurumende zvekumutsiridza upfumi hanze hazvingafambi kana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vasina kunge vapinda mazviri. Saka vari kukurudzira kuti vanhu vadzokere kumusha sevashanyi anonzi matourist pachirungu kana kuti kunoinvesta kunotanga mabhizimusi. Chris.
Yebo chonga ye zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu esiliphalo na maviki wonke ngolwesihlanu olwe-Diaspora Forum. Lizwile ke phambilini lapho amazwi kamphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe unkosikazi Priska Mfumira ubekhuluma ke ngodaba alukhuluma eseNgilandi kwele Bhilitane lapho ayikhuluma khona ukubana hayi bayakhuthaza ke abantwana beZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baye ekhaya bayeqala amabhizimusi kumbe babe besiyavakatsha loko kuthiwa yi-tourist ngesilungu. Sazozwa ke njalo amazwi kankosikazi unkosazana Victress Matutu ngumkhokheli wenhlanganiso yeZim Imbokodo yeSouth Africa esichasela ke ukubana baningi kakhulu abadubekayo abadabuke eZimbabwe abase South Africa sebephelelwe ngamaphepha afana lama passport sebesehluleka ukuthi bangawa yenza lo kuthiwa ukurenewa njani njengoba kuthiwa imali ilizwa lila mali yokuthenga amaphepha okudinda ama passport. Sizwe njalo umgcini isihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe edaleni lephalamende umnumzana
Kindness
Paratsa. Umnumzana Kindness Paratsa ubekhuluma yena ke ngodaba lokubana ye kule ndubo ezidibana lezalane zeZimbabwe nxa zifuna ukuthi zilungiselwe ama-passport. Ye, siyazi ukubana uyathatha amaphepha uhambise embassy uyolungiselwa konke udindiselwe yonke into usuphiwa njalo amaphepha lawana ubusuwathumela ekhaya usebenzisa imali yakho. Uthi yena hayi lokho kuzaphela bazaqalisa ukusungula uhlelo lokubana uyahamba embassy uhle ulungiselwe konke uthi usuka usuqedile usumelela nje ukuthi passport yakho ize kodwa siyazi ukubana kathesi ama-passport awakho jonga.
Ndiyezo zvochaizvo ndofunga tine munyarikano wedu wekutanga. We have on the line Miss Victress Matutu from the organization Zim Imbokodo in South Africa. Hello, Miss Matutu, welcome to our show.
Hello, thank you so much.
You're welcome. Maybe you can start by telling us your thoughts on the problems affecting Zimbabweans with regards to travel documents, especially passports. What can you say, what problems are Zimbabweans in South Africa facing and how are they managing out of that problem?
Firstly, I'd like to say it's surprising how a country like Zimbabwe, which has got a lot of people who will want to go outside the country, can't have a paper to create a passport. I think Zimbabwe is a country that must have access to passports more than any country. Because Zimbabweans are moving out of Zimbabwe, going out of the country, seeking for greener pastures. Anyway, I'm in South Africa. Lots of Zimbabweans working in South Africa. Some of them, they do have papers. Some don't have papers. I'll talk firstly on Zimbabweans who've got permits here in South Africa, the workers' permit. Now that Zimbabwe is not processing passports anymore, it leaves those who've got permits stranded because the passports are expiring. Like a lot of passports are expiring, like this year, next year, and like 2020, 2021. When remember, we were given an access to these passports here in South Africa, where we applied for Zimbabwean passports here in South Africa 8 or 10 years ago, and these passports are expiring now. For us to have those permits, for Zimbabweans who are working here, to have those permits that South Africa has offered, they must have valid passports. Now that the passports are expiring and Zimbabwe does not have that paper to print passports, it's becoming a problem. People do have permits on expired passports, and that leaves them with like nothing because you can't have a permit, even if it's valid, on an expired passport. It's invalid because you have an expired passport. Even if the permit is valid, it doesn't work on an invalid passport. So now a lot of people who've got permits are just stranded. Some of them, the permits are out there with the VFS, but they don't have anywhere to put those permits because they don't have passports. So this thing is affecting Zimbabweans working here in South Africa a lot. I don't know how I can explain it. The one who doesn't have a permit, of course, is like an illegal immigrant here. Someone is working and he doesn't have a permit. But to those who now have a permit, South Africa has given people permits. But Zimbabwe cannot give people passports for them to put those permits on. So it's just something else. I think people are just stranded in a way that they don't even know what to do. You're in a country, you're given a permit. You don't have a passport for from your own country. So it's something else. And even people who want now to go up and down Zimbabwe, those people are just coming from Zimbabwe to South Africa to buy something and go to a home. Now they don't have passports to cross the border. Mm-hmm. So even if they want to do business between South Africa and Zimbabwe, how are they going to do that with that valid passport?
Thank you so much, Ms. Matutu. Chris?
Yes, Ms. Matutu, has any of the affected people tried to approach the embassy and maybe get an alternative, maybe a letter or something to show that they tried to apply for a passport so that their permits don't expire?
As the leader of an organization, the Zimimbokodo, that caters mostly for women, we've got a lot of women who have come lately saying they've got a problem. They are permits out, but they don't have passports. We wrote to the embassy trying to find out what's going on or how can we go by helping these people. What can we do? Or what can these people do? Because now they've got permits, but they don't have passports. Is there anything that the embassy can do for these Zimbabweans who are working in South Africa who need those passports to put their permits? And the reply from the embassy was that the thing is there is no paper to print a passport in Zimbabwe. So it's not the embassy's problem. It's not anyone's problem. There is no paper. So people must just be patient. I don't know for how long.
I think it's going to be a problem of the past very soon, because we heard from Honorable Paradza saying that the government has put in place measures to make sure that passports are printed. I think they've secured money and eventually bought the necessary papers. But the problem maybe, Ms. Matutu, is how long it will take for Zimbabweans, like in South Africa, to send their documents home and have them renewed, because you have to be in South Africa. If your document is expired, you cannot travel. How are Zimbabweans managing to get out of these problems?
Like I heard that maybe the Minister of Home Affairs is trying to let Zimbabweans living in South Africa or in other countries apply for passports in the country they are living in. Whereas it is, people go to Eastgate, just fill forms, then you send the forms home. That's not like helping. I think if they introduce this thing that the people can apply for passports here and get their passports here, maybe it's going to help people. I don't know the government is going to do that, because as it is, there's no money to buy the paper to print the passport at home. Will there be money to buy the paper to print passports here in South Africa for Zimbabweans living in South Africa? If that's the case, if the ban will be there, then I think that's going to be a relief to Zimbabweans who've got expired passports, who need them ASAP.
Thank you so much, Ms. Matutu. I think we have a caller. Hello?
Yeah, hello?
Yeah, Magadi, Baba.
I was no Simba.
Zitandiani?
Murengwa Joseph.
Mkoma Joseph. Murukufona murukupi?
Na Harare,
tipe iwo pfungwa dzenyu, chirongwa ndichochi, matopinda imi, ndimuteereri wedu wekutanga.
Okay. Ndaitangawo kana vasapedza avo vamboti procedure mbijani.
Vapi?
Vangwa chitaura vavo.
Wavo tinavo muchirongwa, saka vanenge vachitonzwa zvamuri kutaura imi. Kana muchida kuti vazokupindurai, mumwe wevanyarikani wedu muchirongwa, saka taura henyu imi, tapamukana imi.
Okay, it's okay, but that's what I have. I think I'm going to go to Hindu Bijan, Kisamar.
Nyaya turi kukurukura nhasi, nyaya matambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari kuti matambudziko ari ku passport office uku ari kuita kuti vashupike munzvimbo dzavagere, nokuti vamwe vanenge vane mapassport akaexpire votarisira kuti kwarenewa, asi process yacho iri kutora nguva sezvataa tichinzwa zvichiitika mazuva esaya. Saka ndozvavanga vachichema, ndozvaiswawo paTwitter neMinister of Foreign Affairs. Asi tataurawo nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, vakaindinesi Paradza, vari kuti aiwa, vakaita musangano musi wemande svondo rino negurukota rezvemukati menyika vaken Matema, vachitaura kuti zvinhu zvine zvaakugadzirisika kumapasipoti manje.
Okay. Ndaitotora hangu ndichiti aiwa hakuna zvinyowani zvingataura kunzanzi vangatandika vakagadzirisa. Ngozi iwo vagara sesisi senyika yeZimbabwe tagara tutori nedambudziko remari cash crisis. So that kana vaiti vachagadzirisa, even iro vachagadzirisa zvinhu zvavati vanogadzirisa, hapana chavanogadzirisa. Waiti hapana chavanogadzirisa, ivo vacho vatara zvinhu zviri kuitika nezvekuti like kauri kari kuenderera mberi munyika yeZimbabwe. Even ndiro waka apply a passport nemari yacho yavanenge vakareta kana kuti whatever nemabhondi acho avari kudei kuwanda hapana nachinobuda, vari kungoimplementa uori nekusagona kutaura chokwadi. Ino vaigona kutaura chokwadi vanhu I think taigona kubatsirika.
Saka chokwadi chamungada ndechipi? Nekuti ivo vari kutaurawo zviri kuitika zvavari kuti ndo zviripo, vari kuti mishina, mapepa, ingi zvese zvaapo izvo.
Aiwa, havagoni kutaura chokwadi, havagoni kutaura chokwadi chete kuti zvinhu izvi hazvisati zvavapa, hasina mari yekuzvitenga. Bhozi, muchaona ivhenjero vatanzi zvinhu zvese zvavapa, muchaona kuti pachatora nguva yakareba sereki zvinhu izvo zvisina kuitika zvakanaka. Tagara navo twaziva mutauro wavo. Ino vaikwanisa kutaura kuti ano isusu senyika zvinhu zvakatiomera, hatisi kukwanisa kuti tikwanise kuburisa mapasipoti ine nguva dzinotarwa nemutemo ne nemhaka yekuti chikonzero chakati nechakati. Manje ivo havadi, vanenge vaida kuti vanyepere, kunge vanoda kunyepedzera kunge zvinhu zviri raiti kuti munyika izvo zvinhu zviri raiti chezdo zvavari vanavo. Ivenjero makatakota ne everything changobvunzwa chite kuZimbabwe kwechingonzi chiri raiti. Hakuna chavanobvuma kuti aiwa no apa manyama akamira nerongo, vanenge vaingoti zvinhu zvese zviri raiti zvinhu zviri kugadzirisa, but pasina new idea vanenge vaona.
Thank you so much, mukoma. Ndofunga vari kunzwawo, hanzi dzinonzwa hadzirime. Ndofunga vanogona kunge vachanhongawo zviviri zvitatu kubva muhurukuru yataita nemi. Tinotenda zvikuru.
Aiwa, it's okay.
Thank you so much, Chris. Our first caller, Joseph Muringwa, is in Harare. He says there is nothing new from these problems the country is facing, and especially on the cash crisis. And he says it will not be easy for the government to fix this problem. He says the government should just come out in the open and say and tell the nation the truth that things are tough. It needs money. I think we have another caller. Hello?
Hello, Mugani.
Ah, Takasimba, dear now.
I'm going to go to Zuga from South Africa.
Yuba.
Zuga.
What Sugar?
Njuga.
Okay, mkoma Sugar.
Njuga.
Njuga. Njuga yemakasa, njuga yemakasa.
Aiwa njuga ndaita
zvese zvese
zvese.
Okay. Zuga.
Zuga. Ndino kudzonda wema passports ya yachishungu.
Eh.
Eh, antu dzodzi dziri kuzvira kunyika nemi.
I know, but imimi munofunga kuti dambudziko iro ringagadziriswa sei? Nokuti kune vamwe vari kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti aiwa mapepa avepo, inki avepo, mishina yagadzirwa, hanzi andofunga hachisi chokwadi.
Unye pabhozi, ini ndakaenda kuitiketimundo musouth africa mujezezembasi yemuzimbabwe, ndakangoudzwa zvekuti hapana mapepa. Ndakaenda natvs
ee
ndakautaurwa kuti hakuna mapepa, saka hanzovamutaura nezvekuita.
Asi ka development yaapo inyowani yekuti zvaapo sondo rino manje konyaya yekuti vari kunze dzokaiwo kumusha muite mabhizinesi nekushanya iri kukurudzirwawoi.
Hello,
taurai tinzwa. Amungati hapana kamukoma zvuga musati mazviedza. Pakaoma. Saka imi zvamakaudzwa kunzi hakuna mapepa epassport. Passport yenyu yakaexpire.
Redpass.
Saka muri kugara sei manje?
Kutongogara ndinezvinokuvanisidzira chaizvo.
Saka muchadzokera rini kunocheka? Makanzi mugodzoka rini?
Ndavanzi ndinongoya kucheka ndingoziva kuti zvinoita zvarini.
Chimbodzokerai munocheka kana mangwana since tanzwa kuti pepa ravepo, inki yavepo. Thank you so much, Mukoma Sugar. Okay. That's our second caller, Mukoma Sugar, calling from South Africa. He said last week he went to the Zimbabwe embassy in South Africa and was told that there was no paper for the passports.
Mm-hmm.
And he thinks that the government is not saying the truth, but I urged him to go back and check since things can change in a week or in a day.
Mm-hmm.
And on the issue of Zimbabweans being urged to go and invest and also visit Zimbabwe, he said he tried that, but it doesn't.
Doesn't work.
Yeah.
It will not work.
Simple.
Yes, Chonga, we have another guest, Solomon Chikoero. Mr. Chikoero, welcome to the show.
Good evening to you and good evening to your listeners.
Good evening. Thank you so much for joining us. Mr. Chikoero, can you tell us what do you know about the effects that the shortage of paper for the passports has done to Zimbabweans in South Africa?
Well, as you know, that we, for every non-national to stay in a country, he or she must be in a possession with, first of all, documentation which are legal. And secondly, if they have those documentations like passports, they need to have permits, either it's a work permit or it's a study permit or it's a business permit or it's like what was issued for Zimbabweans, the Zimbabwe exemptions permit. Now, if you don't have that permit, the passport, they cannot give you a permit even if the permit is out. So like now, last week, VSF issued a statement to say there are about 3,000 uncollected permits by Zimbabweans, which they were urging Zimbabweans to come and collect them. And we know the reasons why those 3,000 or over 3,000 permits are still there is because there are no the owners of those permits, they don't have the passports. So it's only when they have the passports that they can go and collect the permits. And that affects them at their workplaces because you cannot go to work without the identification, without the permit, is a requirement at work.
Serious, Jonga.
Asi vachikoero, dambudziko irori tiri kunzwa kuti rinenge rakutosvika kwamvura yachikamakumbo rakupedzwa nokuti tanzwa kuti kwave neinki nemapepa nezvimwe zvinodiwa mishini ichirinzi yagadzirwa. Munofunga here kuti zvinokwanisa kuti rikasike kugadziriswa kana kuti zvinhu zvinogona kunge zvapo asi paine mabacklog anogona kuti zvinhu zvitadze kufamba sezvamunotarisira?
Iwoyo mubvunzo unogona kungoderwa nevane vari mupozisheni yekunge vachizviita because vane backlog iZimbabwean government kumusha kwete kunoku. Saka munhu ari kunoku anofanira kuenda kunotora pasipoti yake kumusha kana kuti nekuti chero ukaenda pa consulate unogona kungono apply a passport pa consulate but haugoni kuicollecta pa consulate. Vanotokuudza kuti unonocollecta passport yako kumusha, chako kungono apply chete. Saka it depends kuti ava vakuti izvo mishini ya inki yapo bepa rapo mapasipoti akugadzirisika kana vachiti zvakuitika zvakuendera nekuti backlog yavo vachashanda nayo nekuchimbidza zvakadii nekuti sekuziva kwedu vanga vachiti taakukwanisa kungogadzira 10 mapasipoti chete pazuva evavo vanenge vari in dire need kana kuti vanenge vachimada chaizvo chaizvo asi classification yachoni inda ndisina kuiona kana kugutukana nayo kuti ndizwe kuti kune mumwe munhu ari muzimbabwe ndandi adha here asi tinofara nekutenda kuti kana zvinhu izvozvo kana zvavepo asi chinenge chingodiwa ndechekuti vanogona kushanda extra mile kushanda extra time kuinda extra mile kuti vaadrese backlog kuti vanhu vasarasikirwe nemabasa nezvakawanda kunyika dzavari kushanda vari.
Thank you so much, Mr. Chikwera. Please, ramba himiri parunare, Chris.
Yes, we still have Miss Matutu.
Hello.
Yeah, mama, ungasitshela ukuthi udubo lona lolu luhlasela njani abantwana? Siyazi ukubana abantwana abazalwa eSouth Africa bezalwa izalane zeZimbabwe, amaphepha kumele bayowathatha ekhaya. Udubo lolu lokusilela kwephepha le ink lolu lubaphatha njani bona labo abalabantwana abazalelwa khona?
Abantwana abazalelwa lapha bezalwa izalane zeZimbabwe.
Mm.
Okokuqala ukuthi abatheli amaphepha alapha eSouth Africa, like i-IDL eSouth Africa, abayitholi ngoba abazali babo bengasiboni izalane zeSouth Africa. So kumele ukuthi bayethola ama-birth certificate noma ama-ID wabo eZimbabwe lapho kusuka khona abazali babo.
Mm.
So bekunohlelo lokuthi uyahamba e-Eastgate uyefila i-form lay, kodwa i-birth certificate ibisususiya submitted eZimbabwe then uthole khona i-birth certificate. So okusho ukuthi ma kungasela lelo phepha lokuthi kuphrinte lezo zinto, laba abantwana bona asela amaphepha aba-identifya ukuthi bangabe-South Africa loba bangabe-baseZimbabwe. Ukuba khona kwabo lapha abantwana ma belama-birth certificate awaseZimbabwe bengela amaphepha e-South Africa bayakwazi ukuhamba ezikolweni, kodwa ma bengasakuthathanga lutho it's on bengasela la birth certificate yaseZimbabwe abakwazi nokuya ezikolweni lapha eSouth Africa. So South Africa ibiyenza kube lula ukuthi ngabe la birth certificate awaseZimbabwe bangaya ezikolweni lapha eSouth Africa. Pho ma kubengasazi ukuthola lawo ama birth certificate kuthi ukuthi le mfundo yabo isizoma izobuyela emuva phela ngoba abangeke bakwazi ukuya esikoleni bengelawo lawo maphepha. Noma bengasuka manje bahambe eZimbabwe abantwana lawo bengatholanga ama birth certificate, angiboni ukuthi nasezikolweni zeZimbabwe bengafunda bengelawo birth certificate. Sile ngafunda mhlawumbe khona lokho, kodwa maso kuziya kuthiwa kuyabhala o-grade 7 nabo O-level ozohlala njani bengela ama-birth certificate, bazobhala kanjani bengela ama-birth certificate, u-grade 7 uyaregister uzoregister kanjani ngela birth certificate. So kuthiwa umntwana engala identity yokuthi ungowangaphi, ungowaseZimbabwe, ungowe-South Africa, ngoba zonke indawo kayathola amaphepha okuba isizalanisa lapho ndawo sakuleyo ndawo. So kuya-affect-a kakhulu ebantwaneni abazalwe lapha ngoba kumele ukuthi babe le-identity. So iZimbabwe mayingasakwazi layo ukuba offer leyo identity, so into enzima kakhulu.
Hey. Hayi, siyabonga. Ungayala ulokhu bambile lapho. Jonga, I just asked Miss Matutu about, you know, when a baby is born of Zimbabwean parents in South Africa, they have to go to Zimbabwe to get the papers. So they are also caught up in
that. Don't automatically get South African citizenship?
No, they get Zimbabwean.
Oh. Mm. Yes, regai tinzwe tine muteereri parunare. Hello? Hello?
Hello, how are you?
Yeah, we are fine. How are you, sir?
Good.
Yes, what's your name, sir?
My name is James.
Zenzo?
James, yes.
Okay. Okay. You want to speak Kuluma Taura? Go ahead.
We can talk. I can Taura.
Okay, you can mix both the court. I mean, the ball is in your court.
Yebo, Baba. I was saying we you guys were saying we should talk about passport and things.
Yes.
Yes, we are talking about passports in Zim and also the call by the Minister of Tourism to Zimbabweans in the diaspora to go back home and invest and also go back and visit the country as tourists.
Yeah, everybody wants to be back home, but now if there's nothing to do, it doesn't help for us to go back home. What are we going to do if we go back home? The thing is, if things are okay, everybody wants to be home.
I think we've lost him. Alone?
Yeah.
Yes, he's called dropped. Todzokera hedu kuna mukoma chikoero tichimirira kuti tinga tichikonekta zvakare namukoma vanga vari parunhare vachikoero matambudziko api amungataura kuti ari kusangana nevana veZimbabwe panyaya yemapasipoti iyoyi
sekutaura kundamboita matambudziko anga avepo anga kutonetsa zvikuru ndeyekuti vanhu vashandiri vangava kuti hatigoni kuti tikuchengetei kana musina mapassports kana kuti mapermit pamapassports enyu asi zvakarezvo hakusi kuti vashandiri ndo vari kudero asi kuti vanosungirwa nemutemo muno muSouth Africa mushandirwi anosungirwa nemutemo kuti haugoni kuimploya munhu asina one documentation kana kuti documentation yachoni inenge ine permit whether it's a work permit kana kuti ZEP permit saka vanhu vakawanda vangava kutoaffectwa nenhingi nekushayikwa kwemapassport ikoko kuzvikuru anenge aexpire kana kuti anenge arasika kana kuti anenge angopindanawo nedzimwe njodzi kuti vaende kumusha mari dzokuenda kumusha vanenge vainadzo dzekuti vaende kunorenyuwa kana kuti kunotora manew passports but nenyaya yekuti kwanga kusisina bepa neinki hanga ratove dambudziko hombe iroro rekuti vanhu vazhinji vangasingazotoita sei
We also heard from Honorable Paradza that there are arrangements for Zimbabweans in the diaspora to just go and deposit their forms with the embassies, and then the embassies will process everything instead of you just go there and have your forms stamped or approved by the embassy, and then you send them to Zimbabwe on your own. What do you say about this development?
I think it's not very much different from what has been happening. You can go there and process it on your own, but the bottom line is you don't get your passport from the embassy or from the consulate. Every information is there. When you get there, there is information displayed of what you should do, what documents are needed, what steps you should follow, how much you should pay, but you must deposit them either by the embassy or by the consulate, and they are sent to Zimbabwe, then somebody of the same surname as you in Zimbabwe can collect that passport from the passport office. And it's either that person has to go and send it over by the bus to come here, or you have to go to Zimbabwe because it has to be stamped for you to come into South Africa
but now,
you can take it to VFS.
But now, Mr. Chikwero, the difference will be that the embassy will send the document the forms to Zimbabwe, and then if the document is processed, it's sent back to the embassy, and then you just go and collect from the embassy. That's the difference. Just stay on the line. We have a caller, then we'll come back to you. Hello? Hello? Hey, Magadi? Hello? I don't think I'm going to talk to you. The caller has dropped. So, Chris... Yes.
Yes. We'll come back to you, Mr. Chikoero. But let's talk to Ms. Matutu. Ms. Matutu, we also asked you earlier about the call by the government for people in the diaspora to go back home and invest, and also to be tourists, or both of those above. What do you think of that?
Miss Matutu?
They've been preaching about people coming back to invest at home.
Mm-hmm.
But I don't think it's working.
Mm.
Firstly, we don't have a current. How do you do business without your own current? Who are you going to do business with?
Mm-hmm.
Because you need maybe people from us, from out of the country to do business with. How are you going to do business with people out of the country without your own current?
Mm.
And secondly, let's say I want to go to Zimbabwe. I want to do business. Like, let's just take it for example. I want to open an internet cafe.
Mm.
That's a business. How am I going to run an internet cafe without electricity?
Mm.
It's just, how am I going to run, even if it's a restaurant, how am I going to run that without electricity? How am I going to run that without water?
Mm-hmm.
It just demoralizes people from going into Zimbabwe and doing business.
Mm-hmm. What about...
They have a lot of disadvantages looking at it. Even before you start just looking at it, you just see disadvantages than advantages.
Okay. How about going there as a visitor just to watch the Vic Falls or, you know, watch the animals and stuff like that?
As Zimbabweans who are in the diaspora, firstly, they are not in the diaspora willingly.
Mm-hmm.
No one is in the diaspora willingly. I don't think the way Zimbabweans are living in the diaspora, the way they are there for they are working, the way they are working, the way the cost of living is costing them outside, is costing them in Zimbabwe. I don't think the people would be interested in just coming to Zimbabwe just for touring the country. According to what's happening in Zimbabwe, there is nothing to tour. Yes, it's a good idea that people can come in and be tourists and live, like, if you're a tourist, just leave money, they'll bring money into the country. But there is nothing to tour. How can you tour a country like Zimbabwe, wherever you could just go to Victoria Falls, you just go there and see those Victoria Falls, whatever. There is not even water. You can't even use a loo because there is no water. People think of that before they tour the country. So I think there must be ways rather than saying people must tour the country. You can't tell me I'm out of the country and I like to be in my Zimbabwe, but because of this situation I'm out. I can't be going to my country as a visitor. I don't think that will persuade people to come to Zimbabwe. Of course, we need tourists to come to Zimbabwe, but not visitors of Zimbabwe to come to Zimbabwe as tourists.
Thank you.
I cannot tell I'm connected to Matopo and so I was born in Matopo. I know everything in Matopo there. There is nothing that is persuading me to go and tour Zimbabwe.
Thank you so much, Ms. Matutu. Please do stay on the line. I think we have a caller. Hello? Tasera ndi ana
mamboma.
Imkoma Donald mamboma.
Bo mkoma mamboma, bro wangu angatondudza kuti ai ho kutadza voice rava mamboma iri.
Mkoma kiritu mwe.
Ndiri bo ndeipi.
Andri bo zvangu.
Tipe ifungwa dzenyu tinzwe.
Ndoda kutanga hangu ndoda kutendana, ndoda kutendana nevadare vedu varipo vatete vabva kutaura.
Ehe.
Zeshuwa kana pari panyaya kundi kushanyira vadzokai mushanyire kana kutanga ya business muZimbabwe hanyaya yandiri tinoshanda mukoma jonga. Nekuti at first vanhu vakatobva kuchakamboita kuti vanhu vatize chii. At first tatamboenda pane zvimwe zvisi nekuti apa kana zvadzi zvagadziswa zvakati vanhu vambotiza pakutanga. Hazvibatsiri kuti mugoti munhu dzokai pasina chagadziriswa charati taora so far. Nokuti vasafunga kuti vana mupfumira kana vachiita zvavanoda nezvou dzedu vachitengesa nyanga vachididi vachiita vachitengesa dzimwe dziri mhenyu kuchina kana vachiwana zvavanowana vofungidzira kuti nange nezi tinowana hapana chatinowana chauviri mukoma nyika ine maresources nemaminerals but tinoti tikaita kuti ivo vanhu vyavoga vachitengesa vachiita madhiu nemavana vachina varussia hatina kuchatinomboona
asika mukoma mamboma kana pakatengeswa nzou nehurumende hazvireve kuti mwana wezimbabwe ega ega achanzi mirai mutsetse wopiwa dhora rako mari iyo iri kuenda kunobatsira kuvakwa zvimwe zvinhu kudii nezvimwe nekutenga mishonga nezvimwe zvakadaro
atidi kupuwa madora dora tasida kuona zvipatara kana road nodezvo dezvo zvinzi mari iyo inotengeswa ino ine chauviri chainosa munyika magedzi angade ariko zvipatara zvingade zvine mishonga zvinotongora kuti hapana mari iyo ine mishizo hapana inouya ichipinda muhomwe dzama individuals haiuyi ichipinda mugovernment munyika isu zvatofungidzira hakuna node atidi kuda kupuwa madora dora asi ngakuite zvinoonekwa zviri tangible kunzi mari iyo yakashanda izvi pachiko maaudit kuti jode dzakatengeswa dziri ngani ivory yakaita ngati mari yacho ndeiyi ikati zvakati ino kana pasina auditing inoitwa mugomo pasina chatinoonawo paground haisi chonzi zvatinovati haibatsiri inobatsira vashoma vane zvigunu zvakareba asi vamwe hatina chatinombowana mugoma
aiva
hatina sakakana vachitaura nyaya yekuti kai dzokai mutange mabhizinesi uya pamapasipot kana nyika chiyava bepa repasipoti kainotori indication pachayo yekuti chero bhizinesi kana mukati kwai Zimbabwe is open for business nyika isina pasipot remembe mainvestors anengaida kuti magwaro avo anogona kunge apera ari kunoko aida dzokera saka business racho rinoriti hawo nyika isina magwaro akadaro mapasipot.
Thank you so much.
Ngoneta mugoma unotongona kuti zvinotaugwa zvinopikisana nezviri paground kuti is open for business but paground yapoka hapana kana masigns anoratidza kuti Zimbabwe is open for business. Ndinotaurawo mugoma kuti zvari riri.
Thank you so much. Maito amambuma.
Ndinotoenga nyika yedu ndinotoida.
Regai titore mumwe mutereri. Thank you so much. Thank you. Tine mumwe mutereri tozombobatanidza mashoko evaviriwa. Hello.
Hello.
Eh ndiani vari parunhare?
Liberty.
Mukoma Liberty muri kupi?
Ndiri South Africa.
South Africa nyaya mainzwa yatirikurukura.
Ndinaona sekuizwa ndoitangise ndione kutangire ipapo baba.
Tine nyaya mbiri baba, yekutanga inyaya yekuti mapasipoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuchema kuti mapasipoti akaexpire. Nedambudziko remapasipoti rakabata nyika yezvino izvi vari kurasikirwa nemabasa vamwe vachizopedzisira vaburitswa munyika dzavanenge vagere nokuti vanenge vasisina madocuments. Imwe nyaya yechipiri ndeyekuti hurumende iri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti mudzoke kumusha munoshanya kana kunotanga mabhizimisi nokuti vari kuti pane urongwa hwevision 2030 hwavari kuti haufaniri kunge huchisiya vana veZimbabwe vari kunze, vari kuti critical sector iyoyo ibandiko rakakosha kwazvire vana veZimbabwe vari kunze. Taura itinzwa.
Ya, inini ndinotangire pane kuti hurumende iri kuda kupe zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe kubanzi kudokere.
Mukoma, muri kuita muchibreka, muri kutaurira pasi futi, mungasimudza izwi mbichana.
Okay.
Hello. I think we've lost Mkoma Liberty. I will try to reconnect his call. But Mr. Donald Mamboma, who was there before Mkoma Liberty, was saying that nothing will come out of these promises. Things will not change.
Mm.
And he's talking of experience. He says Zimbabweans have experienced this for a long time, and some of these are just rhetorics.
I see.
So let's go to Mr. Chikoero. Mr. Chikoero, what is the situation now regarding, the money? Money, you remember, they've changed the rules. Now you cannot use the U.S. dollar or the South African rand in Zimbabwe. How has that affected Zimbabweans, especially those who are doing business back home?
Well, that has affected a lot of Zimbabweans because most of the Zimbabweans are now being found in an illegal road path to deal with the currencies. Because remember, when the RTGS is a plastic money, you cannot hold that in your hand. The only money you can hold in Zimbabwe is a bond note, and that bond note is not tradable outside the borders of Zimbabwe. You need to change it into foreign currency in order for you to go outside Zimbabwe to do shopping. Now, before the banning of the mouth currency, there was no problem because you could go and find that currency either by the shops where they are accepting that money or by the money changers or by the buses there, because you will have the reason why you are changing that money. Now it is illegal for you to have that money. You cannot use it as a denomination to buy something in Zimbabwe. So, but again, the government, I think it's contradicting itself, because just 3 or 4 days ago, I heard that the government said, apart from individuals who are not allowed to be trading with foreign currency, hotels in the Victoria Falls or in the tourist areas should be trading in foreign currency. So they're allowing the hotels to be trading in foreign currency, but not allowing the individuals to be trading in foreign currency. So we don't know which is which now.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Chikoiro. And Ms. Matutu, please do stay on the line. It is Gwem Tereri. Hello?
Hello, Makadiba 67.
Takasimba Babandia now.
Murutaura ona Mkoma Tom, South Africa.
Mkoma Tom, South Africa. Chirongwa tichochi, tipei pfungwa dzenyu.
Ini pfungwa dzine zviri kuitika. Ini truck driver, South Africa. Kambani yangu inobuda South Africa ichienda kuBotswana nekuNamibia. Haidzokeri kuZimbabwe. Ndakapinda nezuro.
Oh. I think we're having problems with the phones. His line just dropped. Mm-hmm. And Mkoma Tom, he says he's a truck driver. I hope to reconnect with him. Maybe we can go to Ms. Matutu. Hello? Hello, Ms. Matutu?
Hello, I'm here.
Yes. Many Zimbabweans in the diaspora have tried to invest back home, but some they've managed, some have failed due to different, to various reasons. And most of them, those who have managed to set business in Zimbabwe, we have heard some saying they have successful businesses, while some are saying they have failed, maybe due to the environment. But as an organization, are you urging Zimbabweans to go back home and invest, as the minister has just said?
What I can say is, as an organization, during the first days when Zimbabweans were called to come and invest in Zimbabwe, we're like, oh, that's a good idea. Maybe now that the government is strictly calling for that, maybe it's going to work, because it is the government that's calling people to come and invest in Zimbabwe. We're looking forward to going there. And some of the people that went to Zimbabwe, I know of some two ladies who went to Zimbabwe, they are back. They went there trying to do business, but they said it's not working. I think people were not used to that. It would take people a long time for them to get used to doing business in Zimbabwe. Like, I think the way of doing business there is a bit different from what people were expecting when the president called for Zimbabweans to come and do business in Zimbabwe. Like, this issue of one lady that I talked to said, this issue of the rate of the rand to the bond and some US dollar to the bond that keeps on going up and down makes it difficult for people to do business there. She wanted to do this cross-border thing where she'll buy in South Africa and sell in Zimbabwe stuff and things like that. But she just said it's very difficult because she sells in bonds in Zimbabwe. And when she gets runs, sometimes the rate of the bond that just goes skyrocketing up, and sometimes it's very down. So it's not consistent. You don't know what to expect. So it makes doing business, like when you want to go from Zimbabwe to South Africa, very difficult. So I don't know, maybe people that have gone there and established businesses and the businesses are doing well, it depends on what you are doing. Mm-hmm. I think it depends on what type of business you're doing there. It's not that everything can't can't like happen in Zimbabwe. Maybe there are some things that you can do that will like succeed, and there are some things that the environment in Zimbabwe doesn't allow some kind of businesses to just be good. Like, it can't be bad everywhere. I think it depends on which type of business you're doing. What are you branching into? Like, some people say, okay, if you do like things like restaurants or food, people, let's just, everyone wants to eat. Maybe that's what we'll do. Then someone just says, okay, I'm going to sell like parts of car parts. You just do that. But because there is like, you know, that industry, that transport industry, it's not that easy, like the food industry. Like, you know what I'm saying? It's just different. It depends on what type of business you're doing. Maybe people just have to look into that. Like now, Zimbabwe is in this situation. Which types of business does Zimbabwe allow? Which types of business will boom in Zimbabwe? Not just to go in there and invest in something that you see that is not going to work.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris. We have another caller.
Yes. Hello.
Hello.
Yes, who's that? Who's speaking?
Mimi ndinga ngoda kuyambira ngo vano veZimbabwe vari kunze kwenyika. Mm. Vasarasa time yavo, vasatambisa mari yavo, vaisa tonovhura mabusiness muZimbabwe.
Mhm.
Vano mukavo chema mangwana vabiridzirwa nevanogona kubiridzirawa.
Yeah.
Ngavashande vakasununguka vachichengeta mari dzavo variko, nokuti vari kushanda vari muno. Havana mabusiness avanovhura, vanodoshanda mumakambani anga vachivapa mahusa ari kuvhariwa. Togwanaye vane masimba sakaiye muti atore mari yakaibva kunze kwenyika nayo achiva naye muZimbabwe kuzotorebva anenge ari chipita chakaita sei
jonga
kuti kudaro here baba nokuti hanzi chinongoitika ndechekuti dzimwe nguva unogona kuzora mafuta koita dutu rosimudza guruva mafuta ayo onamirwa neguruva munhu akunza atosvibiswa watoone tsvina yawazora mafuta uchida kuchena poita pangu pokuti unozora mafuta wonyatsonyiminya uchifamba vanhu vachishamisika kuti chii chawazora chiri kunaka kudaichi saka iyi kana uchipinda mubhizinesi kazhinji hauzive kuti kunze kunenge kwakamira sei
teverai munhu zvandoda kutaura panapa ka munge munoshandiswa mari dzemafoni mari dzemabhondi anenge zvoka iwo wotora mahusa achiyana muZimbabwe wodzokera nemari iri mufoni saka bhizinesi rako rinosimukira pati.
Ya, ipapo, dai kuri kuti taiwa naedu mhinduro asi, kana varimu muZimbabwe mabhizinesi achirimo vachishanda, ndofunga pane zvine zvichisenza mukoma. Zita ndiani?
Mukanya.
Mukanya.
Ya.
Ndofunga Mukanya pane zvine zvichimbosenza, nokuti mukaonawo varimu ivavo vachiri kuramba vakavhura madhoo avo, ndofunga pane zviri kusenza. Asi vazhinji, ndofunga dambudziko ravari kuchema nderemagetsi nemvura pari zvino. Nokuti vemabhizimusi tiri kunzwa kana vamwe kunzi vezvitoro zvihombe chaizvo vari kutovhara mune mamwe marukisheni nenyaya yekushayikwa kwemagetsi. Tichinzwawo vamwe vemabhucha vachinzi vatovharawo nyaya dzekutengesa nyama nenyaya yekuti nyama yacho kuti inge ichizonaka pasina magetsi kwemaawa anoita 10 nemasere 18 hours ndomaya matambudziko aripo. Itiye tichingonzwawo kune vamwe kuti vanoti nenyaya yamuri kutaura tinotenda zvikuru Mukanya.
Yesaka muna mari yake kana kurasa mari yake kuti hari gaende kuvhura business kuZimbabwe hakuna magetsi hakuna mvura hakuna chinhu saka anenge aita chii?
Yeah, pane paita dambudziko.
Hazviiti izvozvo manje.
Thank you so much.
Anochengeta mari yake munhu.
Inguva dzacho dzinenge dzaenda mukoma rakaitinzwe kuno vadaro vedu vangoti gaga but Mukanya is saying that it will be insane for a Zimbabwean who is based in the diaspora to go and invest in US dollars in Zimbabwe and in return you get what do they call it, echo cash or something, money in the phone.
Yes.
RTGS.
Yes.
Yes.
Yeah, Jonga, we are coming to the end of the show. Let's say goodbye to Victress Matutu Ungasipanje. 30 seconds in JSS.
Okay, Niyabonga Lakulu. I'm just hoping that the government will keep its word, that the passports will be printed, and everyone will be happy.
Oh, thank you so much. Mr. Chikoero, unfortunately, we have run out of time. Maybe you can just say goodnight to our listeners.
Good night to you and good night to your listeners. And thank you for inviting me to your program.
Oh, thank you so much. I'll see you next time. That was Mr. Solomon Socks Chikoero of the Zimbabwe Diaspora Forum. Thank you so much. You also heard from Victress Matutu of Zim Imbogoto, also in South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Junga Kandemiri, Chitimurari, Zakanaka, Vatereri. Tosangana, Mshirongwa, Shunotevera.